manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri mbudzi 8 2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatsigiri vebato reZANU PF vopomerwa mhosva yekuda kuvhiringidza musangano webato reCitizens Coalition for Change muHarare, asi mapurisa achiramba akapeta maoko. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti nyika dzakabudirira dzinofanira kupa dzichiri kubudirira mari kuti dzisarambe dzichishandisa marasha nezvimwe zvinosvibisa mweya wekufema. America yoita sarudzo dzakakosha dzema midterm dzichaburitsa kuti ndiana anenge ave bato riri kutonga mumatare eHouse of Representatives neSenate pakati pemaDemocrats nemaRepublicans. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanofungidzirwa kuti vatsigiri nedzimwe nhengo dzebato riri kutonga reZANU PF vari kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga nekuba zvekuzvishambadza kana kuti mabhana ebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change pamedia center muHarare nhasi. Bato reCCC rinoti kunyange mapurisa anga aripo angoregedza vatsigiri veZANU PF ava vachiita havo madiro aJorgina. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Bato reCCC rinoti vatsigiri veZANU PF vatora zvekushambadzira bato ravo kana kuti mabhana zvazoita kuti vaenderere mberi nekuita musangano nevatori venhau vachitaura nezvemamiriro akaita zvinhu munyika pamberi pesarudzo vasina zvekushambadzira bato ravo. Asi nekuda kwokuti vanonzi vatsigiri veZANU PF ava vange vari pamukova nedzimwe nzvimbo dzakapoteredza mahofisi emedia center, vakuru vebato reCCC vazoita musangano wevakavhara magoni. Papera musangano uyu, vatungamiriri ava kusanganisira vakafanobata chigaro chemutauri webato iri Muzvare Fadzai Mahere nevamwe vatori venhau vazomanikidzwa kubuda nemumwe mukova wekuseri vachityira kuitwa kafira mberi. Muzvare Mahere vatenda kuti vabirwa zvekushambadzira bato ravo vakati mhirizhonga iyi inokanganisa kuitwa kwesarudzo gore rinouya.
Nhasi tangu tine press conference yatangu tinayo, asi tashamiswa kuti mayouth eZANU PF aungana pamedia center patangu tifanha kuita press conference iyoyo, vakatanga kuita mhirizhonga, vakatora mabhana edu nepropeti yedu. Ezvinezvi mapurisa akamira panze vachida kuvadefenda, hapana asungwa. Isu tinoti nyaya yemhirizhonga ngaimire. Bumbiro remutemo rinotaura kuti mapato ose anofanira kupiwa mukana wekushare maideas avo neku taura urongwa hwavo.
Izvi zvatsigirwawo nevakafanobata chigaro chemunyoro anoona nezvesarudzo mubato iri vaIan Makone, avo vachema chema kuti nyika haigoni kuita sarudzo dzakachena vanopikisa vachiitwa tsvimbo mugodzi.
Violence yavari kuita kuziva kuti masamba asiyana. Violence yavari kuita kuda kutyidzira vanhu kumaruzevha. Violence yavari kuita yokubvarura manhu mabhana edu emunomo idesperation. Isusu tiri kuti hatisi kudzokera shure ayo.
VCCC vanoti nhengo dzebato ravo dzakarwiswa mazuva adarika kumasvingo Mashonaland West neMatabeleland South. Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vati bato ravo harina chikonzero chekutora zvinhu zverimwe bato, vachitiwo bato ravo riri pamberi mukukurudzira runyararo munyika.
Vanhu veCCC vanozikanwa vari vanhu vane mbiri yemanyepo, nokuti imimi makazvitarira musangano weZANU PF une chekuita neregaria yeCCC pakuti kudii. Hatidi zvinhu zvakaita seizvozvo. Nyaya yemhirizhonga kuno kumusangano, vakuru vemusangano vaMnangagwa purezidhendi neutungamiri hwese havatenderi mhirizhonga zvisinei nokuti yaitwa nani kana kuti yaitirwa kupi uye yakanangei. hatitarisi ruvara rwezvemapato ematongerwo enyika kana tichigadzirisa nyaya dzemhirizhonga.
Murongi wemabasa muZimbabwe Election Support Network amai Ellen Dingani vakurudzira runyararo munyika vachiti mhirizhonga inoita kuti sarudzo dzisabuda zvakanaka.
Tinoda kukumbira vemapolitical parties vose zvavo, nyange vebato variri kutonga kana kuti vari kumaopposition, kuti vaudze masupporters avo kuti vasaikonzerese mhirizhonga, nokuti mhirizhonga inokanganisa sarudzo kuti dzibude zvakanaka.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri wemapolice assistant commissioner Paul Nyati sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vashorawo kwavati kuvhiringidzwa kwemisangano pamahofisi avo, vachiti basa ravo nderekuona kuti chero upi zvake munhu anoda kutaura nevatori venhau anowana mukana.
Pano apa ndepekuti vanhu vavuye, vangava vebato ripi, vangava vezanu pf, vangava vecc, vangava vembct, vezanundonga kana bato ripi zvarwa kana zvimwe zvizvarwa, zviuye zvipire mashoko ezvoda kupira zvichitaura nevatapi venhau. Saka kuti vanhu vamiswe mukupira mashoko avanoda kupira, chinhu chisina kunaka, hazvienderani noutongo hwezvekereke.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakurudzira nyika dzemuAfrica kuti dzitaure nezwi rimwe chete panyaya yekugadzirisa dambudziko rekushanduka kuita mamiriro ekunze zvichikanganisa magariro evanhu zvakanyanya. VaMnangagwa vakabatana nevatungamiri venyika dzinosvika zana vari kuSharm El Sheikh kuEgypt kumusangano wezvekushanduka kwemamiriro ekunze wechimakumi maviri nenomwe kana kuti 27th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change kana kuti COP27 uyo wakatanga nemusi wesvondo uye uchipera musi wa18 Mbudzi. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano uyu nhasi, vaMnangagwa vati nyika dzakabudirira dzinofanira kuzadzikisa zvadzakavimbisa nyika dzichiri kubudirira panyaya yekudzipa mari yekuti dzigadzire mhando dzemoto dzisingasvibise mweya wekufema dzakaita semarasha. VaMnangagwa vativo zvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzakaita seAmerica, Britain nedzimwe dzekumawirira zvirukanganisa zvikuru hurumende yavo muzvirongwa zvekurwisana nekushanduka kwemamiriro ekunze.
Greater progress would be made on our climate goals were it not for the albatross of illegal economic sanctions imposed on our country. We demand the immediate lifting of these unwarranted and punitive sanctions. And we are ready to play our part in addressing climate change and other challenges that face our world.
Mutungamiri wenyika akurudzirawo kuti nyika dzemuAfrica dzitaure nezwi rimwe chete nekuti hadzina kubatana padano rekuti dzoramba dzichichera mafuta ekufambisa dzimotokari nekushandisa marasha here kana kuti kwete. Zimbabwe ichibatsirwa neChina iri kushandisa marasha kugwenya remagetsi rekuhwange. China, iyo inonzi iri pamberi kusvibisa mweya wekufema, inombopa zvivimbiso zvekuti icharega kumira kushandisa marasha kana kubatsirawo nyika dziri kuashandisa dzakaita seZimbabwe. Kunyange hazvo Zimbabwe iri kutatarika kuwana mari, mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vange vachifara kumusangano uyu nemari inosvika mabhiriyoni zviuru zvisere nechidimbu kana kuti 8.5 bhiriyoni yekubatsira nyika yavo kuvandudza mhando dzemoto yavakapiwa nenyika dzinosanganisira America, Britain, Germany, France nemubatanidzwa wenyika dzekumawirira weEuropean Union. South Africa iri pachidano chegumi nechitatu panyika dzepasi rino dzinonzi dzinosvibisa zvakanyanya mweya wekufema. Nyanzvi munyaya dzezvemamiriro ekunze vaLawrence Mashungu vanotiwo misangano yakadai yakakosha zvikuru.
Nyika dzose dzapasi rose dzakatarisana nekuvandudza hurongwa hwadzo wokurwisana nematambudziko eclimate change kana nekushanduka kwamamiriro okunze uhurongwa hwetingati women nationally determined contributions uhu hurongwa hwenyika dzose dzinotarisirwa kuti imwe neimwe nyika ingaitei kuti idzise chiutsi chinokonzera kuchinja kwamamiriro okunze and zvakaonekwa nenyanzvi namaexperts kuti hurongwa hwakaiswa nenyika panguva dzino tikahwerengedza zvose zvinokwanisa kuitwa nenyika dzose panguva dzino hwemaNDC haukwanisi kusvitsa nyika pachinhano chokudzisa kupisa kwakanyanya kungasvika pa1.5 degrees kana pa2 degrees nezvatataita saka nyika dzose dzinotarisirwa kuti dzivandudze zvakanyanya zvadzakavimbisa kuti dziite panyaya iyi
nhumwa yeamerica panyaya dzekushanduka kwemamiriro ekunze vajohn kerry vati sarudzo dziri kuitwa nhasi muamerica hadzisi kuzokanganisa gwara reamerica munyaya dzezvekudzivirira kushanduka kwemamiriro ekunze ndakamirira studio 7 muwashington dc ndini blessing zulu
america iri kuita sarudzo dzakakosha zvikuru nhasi kana kuti midterm elections idzo dzakakoshera kuti nderipi bato pakati pedemocratic party nerepublican party achange ave bato riri kutonga mumatare eparamende pari zvino mudare rehouse of representatives mademocrats ane nhengo mazana maviri nemakumi maviri kana kuti 220 ukuwo marepublicans aine nhengo mazana maviri negumi nembiri kana kuti 212 mudare resenati pari zvino dare resenati rine nhengo makumi mashanu kubva kumarepublicans nemakumi mashanu kubva kumademocrats asi nekuda kwekuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai kamala harris vebato redemocratic party vanovhota kana paine mangange bato remadhemocrats ndiro riri kutonga musenati pane sarudzo dzakatarisirwa nevakawanda zvikuru kupennsylvania arizona georgia michigan nevada newisconsin marvelous muhlanganya uye westudio 7 abata chimwe chizvarwa chezimbabwe chiri kuwisconsin amai lucy ndongwe avati vari kuenda kunovhota
zvakakosha kuti vanhu vanonge vachivhota nekuti vanosarudza vamiririri vavo vanoratidza mavalues avo nezvinhu zvakavakoshera paupenyu zvakare kudzoka vanhu vachimbonovhota nekukumbira kuvhoterwa vanenge vachibvunza kuti zvamashandiro andiri kuita ndiwo here anokufadza ndoramba ndichidaro here kana kuti ndogadzirisa saka zvinhu zvakakosha pakuti zvinopa inzwi to the ordinary person
tinoona imomo muwisconsin iri kunzi ndo imwe yemastates avanoti mabattleground states vakamira sei pari zvino ndeyanani vari kukwikwidza
muwisconsin pane mareses akati wandei panotangira yekusenate kusenate kuna varon johnson vari kukwikwidzana navamandela bans vemadhemocrats anga arimo pari zvino anga ari murepublican varon johnson tiri kuona makwikwa acho anenge akaita mangange nenyaya dzokuti wisconsin vanoiconsider hongu sekuti battleground state but its also apurple state kana ndichiti purple state zvinoreva kuti inogona kuenda chero kumarepublicans kana kuenda kumadhemocrats zvichienderana nekuti munhu wacho ari kuda kuvhoterwa ari kunyanyomirira zvinhu zvakaita sezvipi
unoona pane zvingadzidzwe here pakufambiswa kuri kuitwa sarudzo ikoko kuwisconsin kwamuri nekufambiswa kunoitwa sarudzo kuzimbabwe
yeah ndinoti nyaya huru yendakaona ndeyekuti panoita kurwisana kwemaideas kwete kwemuviri kana kupisirana dzimba kana kurovana and unogona kuwana mudemocrat nemurepublican vachitomwidzana ti vachitodiscasa pasina mhirizhonga saka zvinhu zvakanaka zvekuti tikwanise kunge tichidzidzawo senyika yedu kuti vanhu vanokwanisa kuita sarudzo uye vachibva pamadivi akasiyana and uchimiririra divi rako zvakasimba asi usina kana kuguma umwe munhu asi ingori nyaya dzepfungwa nezvamunenge muchida kuitira uye zvakare kunyatso leya pasi zvaukufa nhongo uchinoita vanhu vachizokubvunza kuti makore mashanu apfuura takambokupa mandate wakadii uya uzotitaurira zvawakaita.
Vanga vari amai Lucy Ndongwe Chikovero vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuWisconsin muno muAmerica. Vesangano rinoona nezvekutengeswa kwemangoda pasi rose veWorld Diamond Council nhasi vashanyira nzvimbo iri kucherwa mangoda yemarange kumaNicaland. Izvi zviri kuteverawo kusarudzwa kweZimbabwe kuti ive sachigaro weKimberley Process. Asi vanomirira vagari vemunharaunda yekwaChiyadzwa vanoti varambidzwa kuratidzira kwavanga varonga vachitsutsumwa nemabatirwo avari kuitwa, kusanganisira kwavanoti kushungurudzwa nemapurisa pamwe nemauto uye kusapiwa zvavakavimbiswa kusimudzira nharaunda yavo. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando kana gurukota rezvemukati menyika vakazembe-kazembe sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano rinoona nezvezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu.
The World Diamond Council isangano rakamirira industry kana kuti mabhizimisi anoita nezvengoda pasi rese. Asi vane mamembers avo akatekeshera, mamwe acho vanoita zvekumaina vakaita sana Aurosa ivavo, vana DBS, mamwe acho makambani anoita zvekugadzira yatingati jewelry, zvuma zvinenge zvakagadzirwa nemadiamonds.
Sei zvakakosha kuti vashanyire Zimbabwe panguva ino?
Zimbabwe ndo yachair weKimberley Process for 2023. Saka nekuda kwaizvozvo World Diamond Council iri muno muZimbabwe kuti ikwanisewo kuona kuti zviri kufamba sei maringe nekucherwa kwemadiamonds munyika, uye kuti vangabatsire sei kuti hurumende yeZimbabwe ikwanise kuwana zvairi kuda kubva pauchairmanship wayo. Saka ndosaka pavakabva kuKimberley Process plenary kuBotswana vakabva vangonanga kuZimbabwe kuti vambonoonawo zviri kuitika kwamarange nekumbotarisa kuti maripotsi avari kunzwa nezviri paground zviri kuenderana here.
Tiri kunzwawo kuti ivo vanhu vekwamarange vanga vachida kuratidzira. Mukatiudze kuti zviri kufambawo sei semanzwiro amuri kuita.
Vanhu vekwamarange vari kutorawo mukana iwoyo kuti vaedzewo kuratidzira kugunun'una kwavo, kusafara kwavainako nekuda kwekuti ngoda dzekwamarange hadzina kushandiswa kusimudzira upenyu hwevagari vekwamarange. Tichitaura kusimudzirwa kweupenyu hwevanhu, tiri kutarisirawo kuti mari dzengoda dzinobatsira kugadzirawo migwagwa yemunzira dzinopinda mamarange, nechikonzero chekuti migwagwa iyoyi iri kukanganiswa nekuda kwemazirori anoshandiswa nemamining companies. Chimwe chiri kutariswawo zvekare inyaya yekuti kliniki yekwamarange inonyadzisa kuti muti ikliniki iri padhuze nepari kucherwa ngoda. Vanhu vari kuti hurumende ngaisimudzirewo kliniki iwe kana chipatara referral hospital yemarange. Kotewo zvekare kune ishu yekonzeshen yekuti hurumende yakasovimbisa kuti Marange community ichapiwawo nzvimbo yavo yavanochera ngoda dzavo. Kana vachera mari yacho yoshandiswa kusimudzira upenyu hwevanhu vamarange uye nekupedza urombo mukati menzvimbo yemarange.
Mukuru wesangano rinoona nezvezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumhemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru aya muAfrica. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezvemitambo inenge yoda kutambwa, uye kana yapera tichaziya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura pamwe nezvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya. Tichizeyawo nezvevarayiridzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye iwo vemudhoa. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musasaririre pamakuwerera aya pano paVOA Africa neStudio 7. Ngatibatanei mukuona zvidovado nemashiripiti zvichabuda kunhabvu yeWorld Cup. Vatereri murguye uchizwa kwenye mchitevera shiru kubuda kumakwikwi e World Cup kudoha. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America nasi yatemera zvirango kechipiri mumavhiki maviri kumakambani emuAfrica anonzi ari kupa mari chikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State. Zvirango izvi zvatemerwa makambani emuSouth Africa kunyanya. America inoti yakatemerawo zvirango kame kachikwata kaitengesera veIslamic State kuSomalia. America inoti chikwata cheISIS chave kutandavara muAfrica mushure mekukundwa muhondo dzekuIraq neSyria. Bazi rezvemari muAmerica reTreasury's Office of Foreign Assets Control ratemera zvirango vanhu nemakambani vanodyidzana neISIS kusanganisira Nufail Akbar, Yunus Mohammed Akbar, Mohammed Akbar na Umar Akbar. Makambani avo ari munyaya dzekuchera goridhe, kuvaka nezvimwe. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vanoti nyika yavo yakagadzirira kuita nhaurirano dzechokwadi nenyika yeRussia. Vati vanoda nhaurirano kana Russia ichibva mumatunhu ayakapamba uye kuripa vanhu vayakauraya nekusunga vose vakapara mhosva dzehondo idzi. Zvichakadaro, North Korea iri kuramba zviri kutaurwa neAmerica zvekuti iri kubatsira Russia nezvombo zvekurwisa Ukraine. Nekuona kubudirira kwarinoti kwakaita zvirongwa zvaro zvekutanga zvekuedza kudzikamisa upfumi hwenyika pamwe nekusunga inflation kuburikidza nekutengeswa kwemapeni egoridhe, bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rinonzi nebepa nhau reSunday Mail svondo rinouya riri kuwedzera zvakare mamwe mapeni egoridhe ane uremu hwepasi pasi anosvika zviuru zvina nemazana mashanu kana kuti 4500 achange achidirwa pamusika. Asi urongwa uhu hwagara huchisimudza maonero akasiyana-siyana kubva kunyanzvi mune zveupfumi, dzimwe dzichihupembedza asi dzimwe dzichishoropodza. Mumwe wevari kupembedza danho rekutengeswa kwemapeni egoridhe iri ndiDr Prosper Chitambara, avanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, ava vanoti kuparurwa kwemapeni madiki-diki aya kuchapawo mukana kune veruzhinji wekuti vange vachikwanisawo kuchengetedza mari dzavo kuburikidza nekutenga mapeni aya.
I think idanho rakanaka pakuti rinoita kuti vanhu vakawanda wawane mukana wekunge vachitengawo magold coins aya seimwe nzira yekunge vanhu vachichengetedza mari kana vachinge vachiinvesta. Munoziva yemidonzvo rehurumende uye wodonzvo remasustainable development goals nderekuti hapana munhu anofanira kunge achisiyiwa leaving no one behind. Saka masmaller gold coins anoita kuti masmaller investors or even maordinary citizens anenge achidawo kutenga magold coins akwanise kunge achitengawo. Saka I think zvakakosha.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira Dr Charles Mutasa vanotiwo kuuya kwemapeni egoridhe kwave kuonekwa kubatsira kwazvo sezviri kuonekwa nekuderera kweinflation kwakaitika mwedzi wapera.
Saka zvakaitwa neMinister of Finance pamwe chete neReserve Bank zvekugadzirisa nyaya yemainterest rates, nyaya yeprocurement nenyaya yemagold coins zvakabatsira kuti inflation yedu itidzikei munyika medu. Asi ndoda kutaura kuti kukurukurirana kwevashandi nevashandirwi uye nehurumende zvinokosha kuti vanhu vawane masolutions kudambudziko reinflation.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi Muzvare Chenai Mutambasere vanoti hapana zvikuru zvati zvaonekwa zvati zvaburitswa nekuuya kwemapeni aya. Muzvare Mutambasere vanoti vanhu vanongonzwa kuti kwatengeswa mapeni akawanda zvakati asi hapana umbowo hunoiswa pajekerere.
Chekutanga panyaya yemagold coins iri kutaurwa, indakamirira voruzhinji hatina zvatinoziva pamusaka pekuti gold coin iri hapana kana akamboriona kana kurifemedza kuti riri kutengeserwa ani, riri kutengeserwa kupi. Naizvozvo isu soruzhinji hapana munhu ane umbowo hwekuona kuti magold coin aya ari kutengeserwa ani, ari kumatenga acho, vanhu vakawanda zvakadii vari kumatenga, uye vari kumatenga vachiita ekuchengeta here kana kuti vari kutengeserana, hazvina anoziva.
Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kunyange hazvo hurumende pamwe nereserve bank of Zimbabwe vari kuti mapeni egoridhe aya pamwe nemamwe matanho avari kutora akwanisa kudzikamisa upfumi hwenyika nekusunga inflation. Zvirongwa zvehurumende zvinoda mari zvinosanganisira mabhonasi evashandi vayo, zvirongwa zvekurima zvakaita sepfumvudza nepresidential input scheme uye sarudzo dzichaitwa gore rinouya zvinogona kuisa mudondo urongwa hwose uhu. Mapeni ari kutarisirwa kuparurwa svondo rinouya aya anonzi achange achitengeswa nemutengo wemadhora ekuamerica pamwe nemadhora emunyika zvichienderana nemutengo wegoridhe pamisika yekunze yezuvaro sezviri kungoitwa pane mamwe akaburitswa kare. Gavhuna veRBZ Dr. John Mangudya vakazivisawo kuburikidza neSunday Mail kuti kubva muna chikunguru mapeni anodarika zviuru gumi nechimwe kana kuti 11,000 atengeswa munyika. Zvasarira kuonekwa kuti mapeni achange ane mutengo uri pasaya kana adirwa munyika veruzhinji vachaatambira zvakadii. Munhau dzemitambo, nhasi tine hurukuro naLloyd Samaita Mutasa, murayiridzi wechikwata cheGreen Fuel chekuchisumbanje, icho chakakwanisa kubudirira kupinda mukasto Laga Premier Soccer League. Ngatinzwei hurukuro yaaita naBlessing Zulu Studio 7.
Handi ndinoona chizvino yakakurumidza kusora, tikuti tikaita bhadhiri yedu semasungiro atinoita isusu norimbisa kuti vakomana patinozotanga vachaona vachange vachinakidzwa nemutambo, hazvisi zvichakuti tipinde muprimier league tivatungamiri vari kuno. Tine mapurazi futi akanga ari muleague imomo akambotambira imomo. Tine vanazve vari vanga vasati vatamba asi vane lot of desire yekuda kuratidzawo kuti isusu tine zvatinazvo. Mukaona vakomana vachitamba vachisvikata level yekuti unotamba 28 games isina kudyiwa, inogona kuve zvairi division 1 but it says something about what they degree vari vatambi. Saka tida kuti tiita bhadhiri yedu zvakanaka sematarisiro atinofunga wese makotizi, tikave nekuwirirana, tikave nekubatana semhuri kuno kuzinziro. Ndinodaira kuti tinosvikawo kumalevhels akaita sezvaakuitwa nanaplatinum yezvinezvi.
Tichitarisawo kuti chikwata chenyu chinotambira kuchisumbanje, zvakakosha sei mukusimudzira nhau dzemutambo munyika?
Zvinofadza zvikuru nekuti mukaona kumashure uku iyeyi nzvimbo iyi hayangatichemboni nzvimbo yaitaurwa nezvayo kunyanya nenhau dzegora kunyanya chipinde south iyeyi inechisumbanje nokekutanga kuti timu ipinde mupremier league. Saka zvinoita kuti bhora rispredze munyika dzese. Pane vamwe vayo vanogara kune chisumbanje vanga vasingatombobvira vaenda kuHarare kana kuBulawayo, vanga vasina mufanirowe, but kupfurikidza nekuziva kuti kwane timu yavo inozi Green Field kana vana vanotamba kunana Chipinde kuyekuyo zvaapapa dhudzi zvekuti vanozoitawo rudo. Nekuti kana isuka takatanga kutamba bhora taitoona vanaibhoribatero vayo vachitamba ndo vakatiinspira kuti tizoitao se tizoita zvatakaita. Saka vakaonawo vana vachitamba bhora vachionawo matims ayo avaiona mutv aakusvika munzvimbo dzavanoraramira vanoda kuteedzerawo. Ndinodayira kuti kana hakusi kubhora chete asi nzvimbo chaiyo chaiyo inoshanduka. Mukoma
Lloyd vanozivikanwa nekusimudzira vakomana vechidiki. Ndevapi vamuri kutarisira kuti vachashura mari kubva kuGreen Fuel pane vakomana vamuri kutamba navo vechidiki?
Kuno kuzvinhu zvikafamba mushe, tine vakomana vanonzi ana Tinashe Munemo vasati vazivikanwa asi vaakutoratidza munoziva kana taakutaura zvana Tinashe Munemo taakutaura zvevanhu vakaita sana kamavhinza vekuNew Madrid kuti hambe mukuona kuuya kwakaita ana kamavhinza vachitorerana kasinere. Ana Tinotenda Majamanda, ana Victor Machopa, tinavo vakomana vechidiki vachauya vachiratidza kuti pane zvavarida kuratidza munyika yeZimbabwe.
Tinotenda Lloyd Samaita Mutasa. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai muina Geina Gumede Saidi.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uJonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 8 kuLwezi 2022. Ibizo lami nguKeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Sebesebenzana namapolisa ukuze abantu bangene ekhetheni ibethithibele njalo bafuna ukuthusela amantu laba esingathi ngama-activists ukuthi bengaqhubeki kakhulu besenza izinto zombangazwe ezigcothoza izano.
Ivandla le-Citizens Coalition for Change lithi kalesabi lutho loba amalunga alo ehlaselwa okumangalisayo ngabakubandla le-ZANU-PF.
Abantu kade bevota baningi babesithi bona in 2018 bekule 1 million voters abavote ama-polling station angakavuli but okwakathesi sesime ku 2 million.
Kuqhutshwa ukhetho lwama-midterms kwele Melika okungqililana abasekela ibandla likamongameli Joseph Biden labakubandla lowayengumongameli umnumzana Donald Trump. Izihlobo zababhubhele engozini yomgodi kwele South Africa zidinga ukuthwala izidumbu zabathabalale ngeviki ephelileyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change elithwaliswe nzima ngeleZANU-PF lithi kalesabi lutho loba amalunga alo ekhahlanyezwa okumangalisayo ngawe bandla elibusayo. Abacatshangelwa ukuba ngabaleli bandla elibusayo namhla bethusele abe-CCC eHarare lapho ababathathele amaphepha lokunye e-Media Center belungiselela ukuxoxisana lentatheli zindaba.
Unkosikazi Fatsayi Mayere isikhulumeli sebandla le-CCC utshele intatheli zindaba ukuba abakubandla elibusayo bahluthune amaphepha okumele bawasebenzise ngesikhathi bekhuluma lentatheli zindaba eHarare. UMayere uthe abantu laba abambalwa babethusele okumangalisayo besithi bazabathwalisa nzima ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluzenziwa ngomnyaka ozayo. Kodwa uMayere uthi kabesabi lutho lo wabethwalise nzima libandla elibusayo.
We know that, you know, what ZANU-PF was budgeting for at this stage is that Zimbabwe would be a one-party state. They tried to decimate the main opposition through all sorts of shenanigans and means, but we remain steadfast. We're going to continue to march in the fight to win Zimbabwe.
Lokhu kugcizelwe unkosikazi Ellen Chiriedenga okubandla le-CCC othi kusobala ukuba ibandla le-ZANU-PF lifuna ukusebenzisa udlakela ngesikhathi sokhetho.
Sebesebenzana namapolisa ukuze ngoba khathesi siya ekhethweni abantu bangene ekhetheni ibethithibele njalo bafuna ukuthusela amantu laba esingathi ngama-activists ukuthi bengaqhubeki kakhulu besenza izinto zombangazwe zona ezigcothoza izano.
Okwehlele ibandla leli eHarare namuhla kumemetheke elizweni lonke kulandela ukuhlaselwa kwamalunga e-CCC eMaswingo, eMashonaland West, Insiza, Matobo lezinye indawo ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla le-ZANU-PF. Umnumzana Witness Dube obona ngokwethula kwembiko kubandla le-Movement for Democratic Change ekhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora uthi kumele kulungise udaba lodlame elizweni.
Ibandla lethu le-MDC alikuthathi lula kumbe ngithi mahlayana ukuthi ibandla le-ZANU-PF lilobugwelegwele thile elibenzayo ngezikhathi zonke zokhetho.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Dlovu okubandla le-ZAPU.
Yebo, siyabona ukuthi ibandla le-ZANU limemethekisa udlakela, bakwenzela ukwethusela abantu ukuthi bangayivota njalo amabandla njengathi ukuthi engancintisi. So thina sizancintisa ngoba asifuni ukuthi izenzo zezanu lezo ezokuthi bethusela abantu zibe yizo ezinqobayo.
Umnumzana Hebert Jamuka okhokela ibandla le-National People's Party uthi ibandla le-CCC lele ZANU PF kumele axoxisane ngodlame ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo ngomnyaka ozayo.
But into isimangalisa into A1 as a politicians ukuthi kune United Nations African Union SADC, but iZimbabwe iparty ye United Nations, why izoyeka umnangagwa ethathela umthetho ezandleni like this? Ikoti zaseZimbabwe iZANU-PF, police iZANU-PF, military iZANU-PF, onke namagrounds aseZimbabwe, zonke indawo ngeze ZANU-PF. So siyacela kakhulu ukuthi international observer, European Union, African Union, United Nations, SADC bayeke ukusetshenziswa neZANU-PF.
Mnumzana Munashe Mthutha okubandla neZANU-PF uthi ibandla lakhe kalilani lokwenzakala namhla e-media center.
Lokhu sesikujayele nxa sisiya kukhetho. Kwelakithi siyakwazi ukuthi labo asebejayele ukudliwa bajayele ukuthi nxa sisiya kukhetho ekhethweni bahle beqalise amanga, beqalise ukusenga lezi mithiyo besithi iZANU-PF libandla elifuna ukugqila. Lokhu nje ukuthi bazame ukulungiselela izinhliziyo zabantu lengqondo zabantu nxa sebedliwe ngo-2023 ukuthi bethi ha salitshele ukuthi bafuna ukusigqila. Lokhu bakubone ngemva kokuba behambe elizweni lonke bezame ukuthi bedinge usekelo, kodwa bananzelela ukuthi abantu balokhu belothando lebandla elaletha inkululeko ibandla leZANU-PF.
Inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum leye Zimbabwe Peace Project zibika ukuba selikhuphukile inani labantu abakhahlanyezwa ngabanye ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Zulu welemelika uyavota namhla kukhetho lokudinga amalunga amadale omabili ePhalamende abalisa ele Senate lele House of Representatives kanye labo sibalukhulu bezabelo. Ibandla lamaDemocrats yilo elilawula amadale omabili, kodwa uphenyo lwenziwe imisakazo lenhlanganiso ezijiyeneyo luveza ukuthi ibandla eliphikisayo elamaRepublicans yilo elilakho ukunqoba. Kulokuncintisana okukhulu endaweni ezigoqela iArizona, Pennsylvania, Georgia, Nevada laseOhio. Ukuze amaRepublicans anqobe kukhetho lweSenate, kumele ahluthunele amaDemocrats isihlalo esisodwa kuphela. Njalo ukuze athathe iHouse of Representatives, kumele ahluthune ezinhlanu. Ukuvota kuqale ngehola lesithupha ekuseni endaweni ezijiyeneyo, njalo kuzagqitshwa ntambama ngehola elifanayo kusiya kwelesikhombisa. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esivotele eOhio, umnumzana Tim Muringai.
Abantu kade bevota baningi, babesithi bona in 2018 bekule 1 million voters abavote ama-polling station angakavuli. But okwakhathesi sesime ku 2 million according to ama numbers akhitshwa ngu-Secretary of State.
Wena usuvotile?
Yes, engavota ngeSunday.
Uvote ngalokho okuthiwa yiphansi kohlelo lwe-early voting. Uhambile wayavota ku-polling station kumbe uthumele i-ballot paper?
Hayi, sihambe saya kuma elayinini for over 2 hours.
Bebebanenge lapho abantu?
Bathe bona ngesonto lange Saturday bekule over 8,000 or 9,000 voters here.
Namuhla nje ngoba uyathi ukuthi abantu abaningi bavotile kunsukwana ezedluleyo, namhla khona kunjani? Ama queues, ama lines made yini?
Ye, ngithe ngibukela i-TV ngingakaphumi endlini, bekunabantu abaningi ngoba ama-polling stations avule ngo-6:30 ekuseni. So abantu bebesemile emalayinini engidala.
Nxa kulo phenyo osolwenziwe khona ngapho e-Ohio, kumbe lawe nxa ubona nje okwenzakalayo ukhuluma labanye abantu, kuyakhanya yini ukuthi ngubani onqobayo phakathi kwama-Democrats lama-Republicans?
Lapha e-Ohio siyakwazi ukuthi sile Senate seat eqakathekile eka-Tim Ryan lo-JD Vance. So bathi zindala zombili ngoba bachiyana nge-1 point. But abantu kade beselayinini abaningi siyabona ukuthi abakhulumi ukuthi bahamba ngayiphi iphathi but siyabona ukuthi abantu kade beuye ukuzoncedisa ukuvota bathi enye iprogram ethiwa Souls to the Polls encediswa ngama-church bekulabantu abansundu abaningi lathi sibona lapho esihlala khona kugcwele abantu abavele esomalia bebegcwele pham labelungu labo bebegcwele so hayi okwakathesa akubonakali but bathi bona ama-republicans angantho azanqoba ngoba izinto zokudla le economy yize eqhakathekileyo ebantwini.
Umnumzana Tim Muringai sizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika. Abantu abaningi emhlabeni jikelele babheke lolu khetho ngamehlo abomvu. Kambe impumela yalo ingaba lomthelela bani kundlela iMelika edlelana layo lamazwe omhlaba. Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe usikhwica mfundo Jethro Mpofu.
Nga ama-Republican ethe athatha kuzaba lokumunxana kwamalungelo abantu. Njalo kuzaba lomumo othile emhlabeni jikelele ngoba sibazi ama-Republicans ukuthi laba abalombuso ofumbetheyo o-conservative njalo balama-policies afuna ukuya ngesandleni sokudla ku-right wing kunzima-ke lapho kodwa kusenjalo-ke lawa ama-democrats siyawazi ukuthi aleya imizamo leya imbono kodwa ubufakazi obuphansi ukuthi i-America izoba yi-America emhlabeni nxa isiphumela ngaphandle siya e-Africa isiya e-Asia siya e-Europe i-America izogijimisa ama-interest e-America kuyisandla sama-Republican kubisandla sama-Democrats ngakho umhlaba kumele ulungiselele khona ukuthi i-America izoba yi-America egijimisa ama-interest ayo lamandla ayo emhlabeni ngakho ayikuthini ngobani abazaphuma phambili ngobani abazaphuma emuva sibhekile sizobona kodwa-ke iqinisa ukuthi i-America izoqhubeka i-America emhlabeni.
Ukunqoba kwama-Republicans alubana ekuthe kwenzeka lokho kuza kuba lo mthelela bani emhlabeni jikelele lokho esingathi i-geopolitics ngesiNgisi?
Kuzoba kanzima ngoba bazofuna ukuthi bajahe njengoba ukhumbula ngesikhathi kuphethe ubaba Trump ukuthi bafuqele phambili izifiso zawo ama-Republicans. Izifiso zabo eziningi ziyawafipha zamalungelo abantu phakathi kwayo i-America langaphandle kwayo osungesaba ukuthi sokungathi khonokho okwenzakalayo nje emhlabeni ukuthi sokuqala ukumemetheka kwama-right wing governments kuza kwenza lokhu kuqhubekele phambili kugcine kula mazwe amakhulu amaningi abuswa ngohulumende abalezandla ezifumbetheyo abaconservative njalo abangathi balengela esandleni sokudla ku-right wing okuyimpumela umhlaba uyesabeleyo ngoba ama-Democrats noba bengama-Americans nje besenza umbuso we-America beqhubekisa phambili intando ye-America emhlabeni kodwa bayafihla uchuku bayafihla udlame bayafihla inzondo okuyinto ama-Republicans angayenziyo.
Sithi njalo nqobe ama-Republicans athathe i-Senate athathe i-Lower House ayabe esekhokhela lokho esingathi i-legislature kodwa umongameli uyabe engowama-Democrats ubaba uBiden okwamanje ubona lokho kungaba lomthelela bani kundlela uBiden kumbe ama-Democrats abusa ngayo nxa izindlu zombili zephalamende sezandleni zama-Republicans?
Kuyabe sokuseduze lokuthi umongameli abe engani uyisiphamaso uyabe lawo amandla kodwa amandla akhe abe sefiphele ngoba uyabe senza kwenzayo efaka ezinqumo kodwa sazi ukuthi izindlu namandla azo azikho ngemva kwakhe ngokupheleleyo ngakho kuzabe sokumunxanise kwafipha zamandla akhe lekululeko yakhe yokuthi aphawule abuse akhokhele isizwekazi sase-America.
Usikhwica mfundo uJethro Mpofu yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa lo ntungameli Nkomo eseJohannesburg kwele-South Africa. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele-South Africa bathi bacela uncedo lokuthwala izidumbu zalabo ababhubhele engozini yomgodi eKrugersdorp ngeviki ephelileyo. Kulabathathu abadabuka eZimbabwe abayingxenye yabangamachumi amabili lanye 21 abagalule emgodini ogcwale amanzi. Isiphatha mandla zemigodi kwele South Africa zithi kulabanye njalo abambalwa abacatshangelwa ukuba ngabantu bokuza ababhubhe engozini le. Abantu laba baziwa ngokuthi ngozamazama. Omunye olezihlobo ezibhubhele engozini le ngunkosazana Simangele Khumalo.
Abaswelakeleyo ngulimkandlo ona 35 and then kube ngunhlanhlancuke iminyaka yakhe angilaqiniso leminyaka yakhe kuzoba ngudanisa thiri iminyaka yakhe layo angikhosho ngayo kule minyaka emingaki
nxa ungahlela ukuthi kwahamba njani
ncedisa ngokuthi bangene emgodini bayephanda khona lapho indlela akhe besilisa ngayo besiyathola imali khona lapho so ngaideyi abaswelakale ngayo bekulezulu so basebengenelwa ngamanzi kwaba nzima ukuthi baphume kwaba yikuselakala kwabo kanjalo
bebe bangaki bonke abaphuma kwele Zimbabwe bonke bona abakade besebenza umsebenzi wona lo kwemba emgodini wona lo Krugersdorp izizalwane zeZimbabwe bonke kumbe kulabanye laba abavela kwamanye amazwe
abaningi kakhulu abalapho kwizizalwane zeZimbabwe
owabika manje umkhosi wona lo
owamemeza lo mkhosi ukuthi sekulomonakalo kukhanya ukhona owaphuma so kusenzakala leso gameko wayengabaleki waphuma esiyadinga something phandle from lapho-ke wahle wabona ukuthi kuyanetha yena wabuyela waya phakathi wahle wayehluleka ukuthi angene wabe sebuyela emuva engakaze ayefika phambi
lapha dinga usizo lidinga usizo ngani
usizo esiludingayo ngusizo lokuthi abantu laba bahanjile emakhaya abo ngoba izimali nje azitholakali
likhangelela imali efika kunani elingakanani
khana inani engalitho makade kuthatha abaquotation akhona akobo 18,000 ngomuntu oyi-1
18,000 lapha sithi amaranda ngithi
yes amaranda
bonaba abathathu obaqambe ngamagama balobuhlobo lawe
yebo balobuhlobo oyisihlobo sami kakhulu ngulo oyi-1 ulingani ndo nguye isihlobo sami
kodwa ububazi bonke bobathathu
yebo bengibazi bonke bobathathu ngoba bangomakhelwane sakheleni ekhaya
ekhaya kungaphi
kuselubani egabeni okuthiwa yikazana ekhatshana
bala bonkosikazi babo khona ngapho ungasitshela nje ngabo bona abasebetshonile
ye onkosikazi babo balabo okadanisa phiri ukhona usesowethu okanhlanhla angilaqinisi ukuthi ungaphi then okalimukani usekhaya
wena utholakala ngaphi nxa kulabantu abafuna ukuthi baphathise bathumeze lezo mali ungatshela ukubani utholakala kunamba
I think sebekungcono ukuthi kuye kuma-families angikhona lezo numbe zabo I'm sure yikho kungaba ngcono inamba engiyitholayo ngiyalowu okibokadanisa phiri unkosikazi wakhe ithi 0653525251 ezami 0849259339
Unkosazana Simangele Khumalo uhlala kwele South Africa sixoxelaye ese-Johannesburg ngocingo Njalo umncintiswano omkhulu lonyaka xhumana le-VOA uzwe konke ngomdlalo lo silethulela ngokugcweleyo imidlalo ingakaqali njalo isidlaliwe sixoxa labadlali abathiyeneyo abaqeqetshi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke kanye labase-Doha sizabe sikhona imidlalo ize ifike emaphethelweni Ungakhuthi imidlalo eliza yethulelwa yi-VOA Africa. Asikholisenini imidlalo yenguqu sisonke. Kesizwe kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ilizwe leli lizavala masinyane izikolo ngenxa yokumemetheka kwegciwane le-Ebola. Umkhuhlane lo usuhlasele abantwana abangamashumi amabili lambili 23. Umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine uthi ilizwe lakhe lizimisele ukukhuluma le-Russia Kukhumiswane umlotha uma eleRussia lizimisele ukukhuluma lalo. UZelensky wethule lokhu namhla elungiselela ukuxoxa lenkokheli yamazwe omhlaba wonke jikelele. Lokhu kwethulwe ngabezindaba abeReuters. Inhlanganiso ye UNICEF ithi abantwana bakhathazwa kakhulu ukukhudumala komkhathi. Abezindaba beReuters babika ukuba inhlanganiso le ithi abantwana abafika izigidi phose ezingamachumi amathathu 27.7 million babhekane lezulu lesikhulula lonyaka emazweni amaningi. Abantwana abaningi kukhanya bebhekane njalo lokuswelakala kokudla lokunye. Kusigaba sezomnotho lezamabhizimusi namhla sixoxa lomnumzana Thompson Ndlovu othengisa impahla etshiyeneyo kobulawayo. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Mina ngisebenza ukuthengisa impahla ezokugqoka iflimakethi kobulawayo.
Akusitshele sibili ngokujulileyo ukuthi kuhamba njani nxa uthengisa impahla yakho, uthengisa izigqoko ezinjani?
Ngisebenza ukuthengisa izigqoko zabantwana lezabadala. Bananzelela ukuthi ngalezi nsuku ukusebenza ngani kuyahlupha, so ngibona ukusebenza yikho ngani kuleyo mali ingcono. Hhayi, ikho engiphila ngakho.
Izigqoko ozithengisayo uzithola ngaphi njalo uzithengisa malini?
Okay, izigqoko ngiyawoda emesina sibuye lapha eZimbabwe sizothengisa.
Izigqoko ezinjani?
Izigqoko ezinjengamabhulugwe, ayembe, nama-tisheti, amakepisi, lakho konke nje kokugqoka. Nezicathulo.
Ikepesi nje le yembe imalini?
Hayi, amakepesi ngathi $3 kusiya ku-$5, so kusiya ngokuthi yenjani, ngoba yabona ukuthi into zangikhona sekusiya ngequality yokuthi ilembe lakhona kuyenze sini, sekufanisa ikenge yakhona.
Izigqoko-ke Ndlovu?
Ngokunjalo-ke ngathi vele sukusela ku-$5, $10, $15. Isicathulo khonapho ku-$20 siya phezulu.
Wena uyabe uthenga imalini njengoba uthengisa ngemali engaka?
Hayi, esifoni ukuthi 15,000 rand kusiya ku-20,000 rand. Isicathulo ejayelekile nje ngemva kokuthi sengike ngayithengisa.
Kodwa-ke kuba le nzuzo yini ngenyanga okwenza ukuthi uphile le muli?
Ya, akufanani. Yebo, nanzuzo yakhona izabancane kodwa akufanani nokusebenza, ngoba ngingathi lapho kudejwe kubile kuthathu namasebenzisele kokokudla.
Nxa inyanga sibili isithi ngende ekhompani ekugcineni, uyabe uthole okunganani esingathi kungenza uphile?
Iprofithi ngabe ngithole maybe okungabanganga ku-80 maybe $200. Sekusanga ukuthi kuthenge njani njalo sikwenzakalayo ukuthi kulezi khathi lapho i-business iyabe iphansi, then lapho hayi kutho ukuthi imali yangikhona iyabe iphansi, kodwa nxa ukuthi kuyathenga sibili $80 to $100 ngalendayo nje eziprofit.
Ye, khonapho-ke kuphuma irenti, kuphuma into eziningi. Kule ndlu yini kumbe ubhadala irenti?
Xa lapho kuthe izimpahla zami zadoja, hayi siyaphilela.
Ye, kodwa irenti-ke awubhadali irenti khonapho?
Ngiyabhadala irenti lapho engihlala khona. So irenti yami ngiyibhadalayo $30 so ngenyanga.
Imuli uyabe uyayithengelani pho?
Hayi, khonokho nje ukuthi igrosari yenyama nokokugqoka kona kuyenelisela.
Ye, akutshela abantu ngokuzisebenza ukuthi kunzima kanganani kumbe kuhle kanganani?
Ukuzisebenza ukuthi wawuqala kusebenza ngesikhathi sakho uyabe usihlelile, njalo ukuzisebenza akufanani nomuntu yabe mhlawumbe usebenza phansi komunye umuntu, ngoba yonke into yabuyenza ngesikhathi sakho ikunikeza mhlawumbe inzuzo engcono kula leyo mhlawumbe uyabe uyihola ngenyanga ungawusebenzela umuntu.
Umnumzana Thompson Ndlovu uthengisa impahla etshiyeneyo kobulawayo. Ubexoxa lapho lo Gibbs Dube weStudio 7 esemahatshula. Kwezemidlalo, sokulungiselelwa imidlalo yalonyaka eyenkezo yeWorld Cup ezakwenzelwa kwele Qatar. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu, Gibbs Dube uxoxe loThandazani Zimbwa, ingcwethi kwezemidlalo yenguqu.
Umdlalo weWorld Cup ikakhulu ukuthi thina beZimbabwe sihlala sikukhangelela lanxa sebe singadlali, kodwa idlalizane liba khona kuba lokukhangelela ukuthi kuzohamba njani kuze kuyefika ilanga lokugcina kule iWorld Cup eqala kwelalinyanga. amaqembu esingawakhangelela yiwona nawana hlala hlupha iminyaka yonke, sikhangelele Germany, sikhangelele o-Argentina labo o-France, kuye kuthi amaqembu anjengabo Portugal lawo engaba nethuba lokuthi mhlawumbe asimangalise. Kodwa mina ngombono wami zeneze zihlala zisukumisa imigezo ezinjengabo o-Germany, o-France, labo o-Italy. Yiwo amaqambi esiwakhangelela ukuthi mhlawumbe aza kwenza njalo. Le qembu elinjengele England le lilandelwa ngabantu abaningi ngoba indlela ababukisa ngayo umdlalo wabo, bagcina bethola abalandeli abaningi, kodwa bambi sukudanisa ngoba nxa sekusiya phambili ngale kungani kuyabasinda. Ngelinye lale qembu esingalikhangelela nje ukuthi mhlawumbe kungenzakala, kodwa hhayi, alikho kumaqembu aphambili alamathuba okuthi ngalisukumisa inkeso.
Siyabona kuzwekazi le-Afrika kulamaqembu akhona ngale, ungathini ngawo?
Amaqembu e-Afrika adiwa ngokuthi angathi achala uvalo ngamabizo abe ehlala la. Kubonakala ukuthi sise-South Africa, iqembu leGhana kwasekusele imizuzwana yokuthi liphumelele liyefika kumakota final, libe yiliqembu iqembu lakuqala elafika kumakota final. Kodwa lokhu kwehlula benikwe umbekwa ukuthi nxa umbekwa lwalungahlofa, hhayi sele sesiphumelele i-Uruguay sesiyinqobile sisiya kukota final. Kodwa lokhu lakho kwehlula ngendaba yalolo valo engikhuluma ngalo. Kodwa sikhanyelele ukuthi hhayi, wona amaqembu anjengaboGhana wona lawana nxa kuyikuthi bengakhona ngale kungabi lemsindo ekakhulu owemali, uyakwazi ukuthi khona nxa sisiya khona nokuwold cup amaqembu e-Afrika andise ukushintshwa kakhulu into zemali. Kodwa kulesi sikhathi singahamba kungela mali amaqembu anjengaboSenegal khangela ubone abadlali abalapho, abadlali ababendumela kakhulu afike edlale esiqongweni somsona wenguqu. Ngakho-ke sisiya ku-World Cup akulalutho akulavalo abazatshaya yilo. Kodwa okwandisa ukuhlupha yibudlwangudlwangu bezimali. Kodwa angithi lapha bese ngifuna ukuphinda nje abadlali khonapha e-Afrika, ikakhulu kusondele Senegal, ngakhangela abadlali abalijalelayo, hhayi ithuba lokuthi kungafikwa khatshana li.
Lapho lizwe uthandazani Zimbwa, ingcwethi kwezemidlalo yenguqu exoxa ekobulawayo. Live talk namhla sixoxa ngokhetho lweMelika olwama midterms oluqhutshwa namhla. Singekehlukani zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi kalesabi lutho loba amalunga alo ehlaselwa kumangalisayo ngabakubandla le-ZANU-PF. Kuqhutshwa ukhetho lwama-midterms kwele-Melika olungqililana abasekela ibandla likamongameli Joseph Biden labakubandla lowayengumongameli uMnumzana Donald Trump. Izihlobo zababhubhele engozini yomgodi kwele-South Africa zidinga imali yokuthwala izidumbu zabatshabalale ngeviki ephelileyo. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Mina ibizo lami nguGaino Gumede Saidi, ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voa.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.